Muri izi zinoti zatarisana nedambudziko rekushaya pekugara izvo zvava kudzifungidza nhamo yavakaona kubva muna 2010 apo vakabviswa nechisimba kwachiyadzwa. Amai Filipa Kambeni vanoti vari kurwadzikana zvakanyanya nekuda kwekuti vakange vavimbiswa kupiwa dzimba dzinoenderana neuwandu hwemuri yavo. Amai Filipa Kambeni vanoti mhuri yavo ine madzimai anokwana 14 avo vange vakavimbiswa kuwanirwa imba pamudzimai woga woga wavakambeni izvo zvisina kuzoitika. Mhuri yavakambeni inoti kambani Jini Investments yakavimbisa dzimba dzinokwanirana asi izvo hazvina kuzozadzikiswa pavakatamiswa. Mhuri dzinosvika churu nemakumi matatu dzakatamiswa nemakambani anochera mangoda anosanganisira matatu anoti Jini Investments, Mbada Diamonds uye Diamond Mining Company DMC. Makambani aya kusvika pari zvino pane zvimwe zvaasati akwanisa kuzadzikisa zvaakavimbisa mhuri dzakatamiswa idzi. Zvinhu izvi zvinosanganisira dzimba dzakaringana, minda yekurima yemadiridzo, mafuro ezvipfuyo, chikoro, chipatara uye kuwanira mabasa vanhu venharaunda iyi. Amai Kambeni vanoti havapikisi kubviswa mudzimba dzavakange vatora nechisimba asi vanoda kuti vawanirwe pamwe pekugara pakatsiga kwete mumatende mavaigara vasati vabvuta dzimba dzevadzidzisi.
Kutirwadza maningi chakanga tichitirwadza futi ngechekuti isusu takati regai timboonawo minister timbomutaurirawo nyaya yedu. Tasvike kuna minista, minista wakatitaurira kuti manga makawaka sei musha wenyu tikamutauriri mawagere etanga takaita. Akati hazvine tsiba, chidzokai ndiri kuuye ikweyo ndogadzirise dambudziko renyu. Asi takachizosvike ikweyo toone masamons, tiri madzimai 6 ekwakambeni ari mumatende. Saka tiri kurwadziwa ndidhie uri kutisafise kudaro.
Amai Filipa Kambeni vanoti chishuo chavo ndechekuti dai vakuru vemuhurumende vapindira kuitira kuti zvishuo zvavo zvidzadzikiswe.
Isusu masamanisi etakapuwa tiri kurwadziwa ndiwo. Kurwadziwa kwetiri kuita ngemasamanisi ngekwekuti sigauke assistant DA wakatibvunza sondo raperaro kuti ndiri kude mazita evanhu vari panze ndonokugadzirise dambudziko ravo kuti ripere. Iye nyangwisa uri kutore mazita aya kuendese kumapurisa kootisungisa. Asi isusu zvetiri kusungwa tiri kuzotibve pane dzimba dzematicha tiende kotidzokere kogare mukomboni mwetaane 5 years tichigara musango. Asi takapwanyirwe dzimba dzedu dzakanga dzakanaka, ma3 rooms, ma2 rooms, makicheni zvanga zvakanaka tikasiya nechikafu chedu chiri mumunda.
Mumwe vamwe vakatarisana nedambudziko iri amai Elizabeth Gamera ishirikadzi uye vanoti vanotambira nekusuwa zviri kuitika kwavari vachipomera mhosva kune mutevedzeri wemudzviti wemutare vaSalas Sigauke yekusavabudira pachena panyaya iyi uye nekutadza kuvawanira dzimba.
Masamonzi akauya tinoagashira, tinoafarira kuti dambudziko redu ripere nekuti ndakapwanyirwa imba kwachiadzwa muna musi wa15 December 2010. Ndisigauke. Iye Sigauke ndiye akatiitoti tiende kuaijini akandishaise imba ndikagara paimba yematicha. Akutizve kune akutisungisa futi. Saka inini ndinozvitambira sezvazviri. Izvozvi zvindiri kugara kuprazi nekushaya pekugara. Vana vangu vari kuprazi ndiri kutambudzika. Saka zviri nani kufa, saka ndinoda zvese zvaanenge ataura ndozvandinoita.
Sachigaro wesangano rinomirira vagare vekuada Transau reada Transau Relocation Development Trust ATRDT vasifasi gwaya gwaya vanoti nyaya yevagare vekuada Transau vaiendesa kumagweta anorwira kodzero dzevanhu kuti ikwanise kuenzaniswa. Vagwaya gwaya vanoti chichemo chavo vachiisa zvakare kugurukota rinoona nezvedunhu reManicaland muzvare Mandichimene.
Inini tingatisa chairperson weada Transau Relocation Development Trust ndiri kuti nyaya iyi taitora tikaendesa kumagwetawo vanogona kunge vachibatsira mhuri idzi sekuti mhuri idzi dzatambura kwemakore anosvika mashanu ende hazvinakidzi kuona munhu achitambura kusvika pakutambura semhuka ende munhu angani musha wake. Saka taendeswa kumagweta kuti magweta abatsire mhuri iyi ende ndekufunga kwangu ndofunga kuti magweta acho abatsira uye zvina State Minister Mandichimene, she is going to help these people to get their houses.
Asi muzvare Chimene vaudza Studio 7 kuti vakayambirwa pamusoro pezvenyaya iyi asi vachiri kuda kutanga vazvionera voga mamiriro enyaya iyi kwachiyadzwa vasati vapa pfungwa dzavo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights amai pigita wa Gaza, avo vachamirira vagari ava mudare. Vanoti vari kugadzirira mapepa ekupikisa kudzingwa kwemuri idzi. Amai tava Gaza vanoti muri idzi dziri kutarisirwa kumiswa pamberi pedare musi wa 18 kukadzi svondorinouya musi wechitatu. Gweta iri rinoti nemusi wemuvhuro vanenge vapedza kugadzirira mapepa acho ekupikisa kutandwa kwevagari ava mudare. Studio 7 inakwanisa kutaura neumiriri wenharaunda iyi mudare reparamende yemutare North vabatsirai pemenai pamusoro penyaya iyi nhasi. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lwedha Moyo.